Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC nereCCC. Zisa yovimbisa varimi magetsi kutanga mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao zedu za nasi, zicho ya kwa mwere tiba kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Muchinoi nasi munonzi maita bata murefu, bata mfupi, pange pachirwisana mapato maviri, anopikisa, anotire MDC, rinotungamirwa nava Douglas Monzora, nere CCC, rinotungamirwa nava Nelson Chamisa, vachirwira ofisi yebato mudunhu reMashonaland West. Mapurisa anga akapakatira zvombo atozodaidzwa kuti amise mhirizhonga akatomboridzira pfuti mudenga. Vamonzora vange varipo vachida kuita musangano nevatsigiri vavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Kaka kana muna abuda pa musha abude ni musha wese kana utukubida ni NADS. Kana yu wafu watu wakuta sabuku, awurambu awubu wakisa sabuku haripo. Kaka property iliku chino indeyedi, property iliku bulawa indeyedi. Kaka iti ita kuta msanga nupaya ndi kutu wakole wakuma na itinga abuwati 10. Wakati iba ita property ndi CCC. Batitanga kubunda kuti property ino kuzeta ye CCC, sayile kuti CCC ini gure ya fongo. Lazi mapepa zi ensi arimu wakome MDC. Mapepa zi ese ari kwa sabwe ya general kwese mkenda kwa mateke uzizi ma properties alipo ni AMDC. Kaka wakuma na awasa nao kata matuko kwa hindi mtanga waki disruptor meeting. Kaka mapurisa ndogo bazo ya ndogo bazo wa dispesa ndogo zi apu chimdenga. Duma zira wa so ita ipap.
Asi iwo waruguti nyayai ichiri pamberi pema tare wa damba nekudaro wanga wachiti wa uya wanga wasina mapepa kakwana.
Kana inyayari kwa mberi kwa matare kwa mapepa una. Kana mchiti mapipa, sina akakwana, ili taka mchita mapipa zi, ese, ingori defense wa orgu ndoonza, pando ipetari, inia ye nandu ya orgu taura. Iwa wano zaoji mapropati za asa au, wano zaoji mapropati za NDC. Iku tine mapipa zi, ese, chakenda wakoti zi, zili lofu, kutuwa bise zili lofu. Iwa wargu namba kubwa zili lofu. Saka towa ita zi, tochi ema.
Koza wargu tuwa wano ve MDC ndova uya vai ni marori ni matombo.
Tinogoya sei ne marori ne matombo yato svika pakati pe meeting ati matuchal tinao mavideo tinao kana ndita mukomanda rokupai idai kuti Studio 7 iri ka TV station tinokupai but Studio 7 haisi TV station asi mapictures ati kwa release pa magroups ese ema reporters atingagoya ne marori ne matombo iyo wati svika pakati pe meeting ende mapurisa anokwanisa kuitireka izvi nemba yake aripo tinogoya sei iyo wati katakanga
pane vakuvara here sekunzwawo kwa maita.
Ongo tinyere tina honorable Chururu, our member of parliament for Manicaland, wario deputy national chairperson in the Matamai, watenga ni mato, maishuru wakwara, ikonye zaina hospital.
Mutauriri vamonzora vaLloyd Damba, vachitaura vari parunare kuchinoi. Sezvo chitema tisinadivira takarerekera, tabatawo nhengo yeCCC vatawanda bvumo.
Aite nyaya nyowani yaitika kuofi kugara nekugara chini ya munzira yagara ichida chaizvo chaizvo kuti itibvutire maofisi vakambotanga kuenda kumakoti zvikaramba iye zvino vakati haya nemarori nemarori kuti vauye kuzoti vabvute ofisi but vagari vechinhoyo varamba kuti no hazvifaniri kunge zvichidaro
saka hapana akuwara here
pane vakuwara but information yacho hatigoni kuti itaire pane pari zvino kusvika taverified number vakuvadzwa because vaita zvekuhaya marori vachitanda matombo zvakaitisisa vatanga vachikora kiye pagedhi but the situation is now under control
saka mapurisa apindirawo here zvaafamba sei
tatanga nyaya iyi taenda tikanoripota kupolisi tikavanotify kuti ndo zviripo paground saka tavanotifya kudaro iyoyo kwamunzira vacho vanga vasinawo paperwork yavakabata mumaoko inojustifya kuti sei vari kuda kuuya paofisi saka isisu chataita isisu kuramba kuteerera zvavangaitaura because vanga vasina basis or even mvumo yacho yekuti vangasvike paofisi pakaitika zvesei zvitaripota kudaro mapurisa anga asati asvika pasini kuti vaone kuti chii chaitika saka tichiri kupesiwa nyaya yacho nayoyi kuti titore malegal channels akaringana kubudikidza nezvaitika izvi
asi ndiani chaiye muridzi wehofisi vabvumo
iyi nyaya ichiri kumakoti sekuziva kwenyu saka zvinotinetei kuti nditaure pano pamhepo kuti mahofisi ndiani because inyaya ichiri kumakoti tiri kuongororwa nemakoti yakapiwa judgment ikaiswa communicate but hatisati takukwanisa kuti titsanangure kuti ofisi iyi ndeyani but chiripo ndechekuti vagari vechinhoyo vanoziva kuti muzinda wetriple c ndokwatinoitira misangano yedu ikoko hapana haizi sikiniki hapana asingazvizive izvozvo kutouya kwavo pakati peusiku vachida kutsvaya kumenedzera zvinoratidza kuti vanotoziva kuti vanofanira kunge varipo ndeavo dai panga pari pavo vanhu pekuti vangadai vachigara ipapo but pane malegal channels akaitikwa nemaexplanation akaitikwa nezvakazvitsiridzirwa kubudikidza nekuti tizoramba tiri paofisi ipapo
saka kurwisana uku kwaitika kumanguva
kurwisana kwakatanga kumakuseni zvekumateni vambotiuyai vauya kudaro ndobva vadzokera ndobva vamboenda kupolisi ndobva vamhanya mhanya then vazoti payapayapaya kumaafta po ndobva vazoya manje vakawanda nemarori vachirwisa vanhu vanga vari paofisi ipapo
nhengo yetriple c vatawanda bvumo vachitaura vari parunare muchinoi mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe integrated commercial farmers union kana kuti zicfu amai maiwe pgt vanoti kutanga mangwana hurumende yavimbisa kuti ichange ichiwanisa varimi vegorosi magetsi uye mvura gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti zimbabwe gore rino yange ichida kurima gorosi rinosvika mametric tons zviuru mazana mana nemasere kana kuti 408 metric tons kudarika zviuru mazana matatu nemakumi masere akarimwa gore rapera kana kuti 380,000 metric tons mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai gt kuti tinzwe zvizere
tinangoti magetsi anenge aimprove sekupromiswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva patakaita meeting zvonge akapera tiina penseki dr basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 am anenge adzima but iko zvino aakuita nemazuva kuti mamwe mazuva vanombodzima mamwe mazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo
saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi
musangano uyu wakanga uri weministry yeagriculture nevanorimisa varimisi tingati veagritech and then kwozoita vamiriri vevarimi mafarmers union namafarmers vakanga varipowo zvekare pamusangano uyu vano mirira ozvinwa nevano mirira magidi vezvesa vakanga varipo. Saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo. Tikatarisawo vezino vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara, saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridze. Vezvesawo vakapindisa kuti magetsi achange ariko.
Ko panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here? Uye takanzwawo ivo vabhasira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu ose kuti varimi vatange kurima.
Hongu matrakita aripo, dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohaisa matrakita vanga vachichaja namahesolas chete, vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRTGS iri mari yomumwe.
Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vechitatu vari kugadzwa svondo rino vanonzi vari kuda kuratidza kuti vanokwanisa kubatanidza marudzi nezvitendero zvose pasi rino, sezvo vakoka vakuru vemakereke echibhudha, Hindu, maju, mamoslem, masikh nemamwe. Mabhishopu echidzimai anenge aripo kekutanga. Muzuva ravo rechitatu nerekupedzisira vari muHungary, uko vari kushanya, Pope Francis nhasi vatungamira urongwa hwemas muBudapest, uye panga paine zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi amai Katalin Novak nemutungamiri wehurumende vaVictor Orban. Pope vakurudzira vanhu kuti vabatane. Makateerera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America kuri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Mashing goods from YPTZ to Tungamira Obekare to the Young People's Program in Zimbabwe Youth Association.
Right, mungatuza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kusimudzira vechidiki?
Tine urongwa hwatakauya nawo sevechidiki, tikavhura maprogram yatiri kuti macommercial youth centers, anova iyo iprogramu yatiri kupa pekushandira kune vechidiki vachangotanga kupinda mumabhizimusi. Iko zvino vazhinji vacho vanenge vasina makambani akarejestwa, vazhinji vacho vanenge vasina even kutora any action or formalization mabhizinesi avari kuita. Saka zvatinovaita, tinovapa mukana wekuti vapilot maproject avo mafacilities edu atinawo. Kana vapilota tinovapa mukana yepo about 2 months vachita pilot yavo. After 3 months isusu nebumbiro reZimbabwe Youth Council inova iyo iti parent organization kwatiri, vane urongwa wakaita companies yekubetsera vechidiki kuregister companies zviri cheaper under the presidential mandate yakainitiatwa nguva yelockdown. Saka nenhasi ichiri kurana uye tine vechidiki vatiri kuassista kuregister macompanies after tambovaisa pamapilot kuti tione tina benefits avo ari viable kusvika pacho. Saka ndiwo urongwa watiri kumhanya nawo zviriko zvino sevechidiki.
Mungatiudza kuti muri kubatsira vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakati wandei vakupfuura more than 50 right now vakatakwanisa kuregister maorganizations avo. Right now they are functioning very well. They were really actually talking about releases because running a business is a more established. So the last concept we know is that even kunima one of private institutes are not going to stand on now. So yeah, to quit as more that because in that area you know where you chini wani chotele wana mitani wiki siri kukonsigwa lechi kiki ya jengi chini kusanga na ndambu zikore kuti yes Zimbabwe it's open for business but we are not accessing ma facilities equity to a business right besides kuti issue capital because some of us ma capital to now but kuti uzo tanga kita business right kuti wani facility no kwa kwa accommodate that's where the challenge is coming from. Saka isu sewe chidiki tava ta garapasi tika ta no sema yang entrepreneurs zvatingaita panapa ngatichife mutoro pano tochitsvaga mafacilities isusu since tinenge tine bumbiro rechidiki nemapepa akakwana tochitsvaga mafacilities atinochibata nida mayoung entrepreneurs is who are coming in into business then we assist them from grassroots vosimuka tichienda navo kusvikira vakura mubusiness.
Mati makabatsira vamwe angade kusvika kumakumi mashanu kana kuti 50 mungape here muenzaniso wevamwe vamungati vari kuita zviri nani?
Okay, tinewo muenzaniso ratinayo seizvezvi pane boka revechidiki rinonzi Zimbabwe Grant vanoita zvemodeling I think they have hosted more than 5 events now, my national events. We have got the girls vanoita ma cosmetics and beauty. We've got vari kuita ma graphic designing, programming. Ndakwanisa kuita zvepamishina yese nemazita asi ya tine vakati kuti
totarisawo kuti zvamuri kutaura izvi zvinoda unyanzvi hwepamusoro. Saka munoita sei kudzidzisa vanhu ava? Munombodaidzawo vamwe vane mabhizimisi here kana kuti mungatsanangurira kuti zvinofamba sei?
Chatinoita tinoronga maprograms atinobedza mamwe maorganization mabank nemamwe maprivate companies vatinochiunganidza votibetsera kudzidzisa kune vechidiki vedu from kubva maentrepreneurship skills mabusiness management mafinancial inclusion. We've got those guys like indexing like the likes of an American Power Bank, an Women's Bank, we've got an Old Mutual, we've got my private companies, an First Mutual, but she can send them out to a big city in nature.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri nyore here kuti munhu akwanise kuti anyatsotange bhizimisi?
Inini kwandinotenda ndechekuti zvinhu hazvinombobvira zvaita nyore kubva zuva rekutanga. Asi iwe munhu ndiwonotoita kuti zvinhu zvive nyore.
Vanenge vachida kuonai kana kuti kutaura nemi vaine pfungwa dzekutangawo mabhizimisi kana kubatsirwa vanokubata ipapi?
Right, vanoda kutibata vanogona kutibata panhamba dzedu dzinopidzo 0774-099-571 kana kuti vanogona kutumira email paemail yedu inoti yttzimbabwe@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, maita zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma Tinashe. Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi Simbarangu, Simbarangu, Yesi Simbarangu, Muno Nipatira, Kananda Kaneta.
ane raka naka watereri ndini tanono kawande nchikutandura ene mufaro mchurungwa chedu cheso chitendero nasi ndinoda kungopa watereri mukana wekupa pfungwa dzavo pane dzimwe nyaya dzatakanzwa dzichitsanangurwa pachirongwa chino tiri kutaura nani uye muri kupi
masure sei baba tanonoka netini yese studio 7 ini ndiri tanaka Dr. Dimarari.
Mashoko enyu nde api akanangana nenyaya ipi?
Nyaya yongochani ya makomenti ayo batanonoka. Handifungi kuti inyaya yemweya chete kana kuti inyaya irikunzwa Satan chete. Ini ndinoiona seinyaya inonyanya kukonzereswa neprimary socialization inosangana nemwana anozoita ngochani. Vana ava vanozonzi varikuita vanozoita ngochani ava. Vanhu vekuti makavatarisa mukukura kwao anenge vakakura sekuti tegetire mwana mukomana anenge akakura muenvironment yakazara vasikana iye okura achifungudzira kuti iye musikana zvinova izvo zvinozokonzisa kuti azoita chii ngochani kana azokura naizvozvo vana vana vakomana vanokura vachipiwa zvidhori nevabereki vavo vachifungidzira kuti vakutedzera chirungu kana kuti chingezi izvi zvinokonzisa futi kuti pavanozokura vakure vasingazivi gender role yavo
chii chamunoda kuti chiitwe chii chamunokurudzira
ndinoda kukurudzira baba tanonoka kuti musanyanye nevanhu vese makereke musanyanye bate nyaya yengochani senyaya imwe china kana tichida kuti tizvikurira senyika yezimbabwe asi tiibatewo senyaya sepsychological issue tiraibata tichidaro ndinofunga kuti tingaikuriri nyaya yongochani nekuti ongochani hauiti wakaipa unopesana netsika nemagariro edu sevanhu vatema ndatenda zvangu
tinotenda zvikuru nemashoko ako tanaka tochienda kune umwe zvemutereri tiri kutaura nani uye muri kupi
ndini munyaradzi kugweru kwachundura
munoda kutaura pamusoro penyaya ipi taura henyu tinzwe
ndoda kutaurawo takanangana nomubvunzo wangu vanhu vemachechi vanotiwa kuchatisa varume nomurume vachiroorana vachitarisa mukadzi nemukadzi vachiroorana vanhu vayazve vozotanga kutopuwa kodzero yokuva married couple vobvapuwa kodzero yokuadhopta vana
chii chinokunetsai panyaya iyi nhaye mukoma munyaradzi
pavana apapapa hamuoni were vemachechi emafundisi kuti munenge mochikora kodzero dzevana hamuna adhoptava uye nyika yose haizvionio here kuti vanhu ava vanovharirwa muenvironment inoitwa chingochani vopinzwa pfungwa dzechingochani kuti chakanaka mumusoro mavo vari vaduku vava vana vanokura vachigamuchira nekunzwisa chingochani zvabva mumusha mavanenge varerwa zvokuranganisazve mafungiro evana ivava ndiona sekuti vafundisi apa hamupaoni here vafundisi kuti apa muri kuparashika ipapa muri kuparashika hongu senyika tinopota tichitarisawo kodzero dzemaminority groups asi maminority groups achoka ari kuramba akachipepechueta humwe hunhu hwagara husi hwakashata otanga kunohupfekera kuti mupfungwa dzevana isu tambovanzwira tsisi sevafundisi kuti oraiti ngativabhabhatidze ngativagashire tivape zvirayiro vadle takuvapa zvekuti kodzero kuna kudhubuta vana vopfekera futi pfungwa dzechingochani dziyamo vana vaduku vana vakuru vaduku vakura vakatokanganisika vafundisa mo muri kuti udii napo apo
tinotenda zvikuru mashoko amukoma munyaradzi kwachundura uko vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevatereri vechirongwa chino tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo chikwata chedynamos chatora umambo hwenhabvu hweharare nekurova Capes United mumutambo mukuru watambirwa kunational sports stadium nhasi Michael Kariati anoti panyaya inotevera
vatsigiri vedynamos vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova Capes United 2-0 ndokuswedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano ecastle laga premier soccer league Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda mutsigiri wedimbare va Tedious Bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda
atiedza kufara ene izvi nyika yese inogara tofara nemadzimai edu ekana nenguva asingadzidzadza nenyama nhasi anoizvikana kuti
Dynamos yave nemapoints gumi nerimwe chete uyezve iri pachinzvimbo chechitanhatu asi mapoints matatu chete pasi peHighlanders iyo yave kutungamira makundano aya mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatinwell chanyara avo vabva kubulawayo kuzona muchambowe vanoti havasi kudzokera kubulawayo nhasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa
zvinhu zvinondinakidza izvozvo kana Dynamos ikahwina paCapes United vamwe vangu unozwa kusununguka zvika ichi ndenge ndakomborerwa
Highlanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekurwa hwange 1-0 ndokupinda mumapoints gumi neina kurohwa kwaiitwa neDynamos kwasiya Capes United iri pachinzvimbo chechitatu iteverwa neFC Platinum iyo ine mutambo mangwana neHerentals National Sports Stadium FC Platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petsafura asi yozosiwa neHighlanders nezvibodzwa asi Capes United iyo yanga iri pamusha muHarare Derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa izvi zvaya mushure mekunge PSL yakaramba chikumbiro checheps yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaGwanda Gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga
Zimbabwe zvinhu zvakati omei utano saka zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamutambo iwowo zvikuru sa tinotenda kune dangwe nePSL nezvakatora
asi maroverwo aitwa makepekepe ashandura mafambiro anga achiita hondo yekurwira mukombe chiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Capes United Dynamos neHighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko eFC Platinum kubvira muna 2017 mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Triangle 1 Chicken Eat 1 Chesham 2 Cranbourne Bullets 1 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
aiwa tinotenda zvikuru Michael nekutipa zvabuda munhau dzemitambo nhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nereTripleC inotungamirirwa navaNelson Chamisa zvesa inonzi yavimbisa varimi vari kuda kurima gorosi kuti ichange ichitanga kuvapa magetsi anokwana kutanga mangwana varimi vanga vachichema chema kuti vatodzikisa ndima yavo yekurima kana kuti mahekta gore rino nekuda kwekushaya magetsi munhau dzemitambo chikwata cheDynamos charova icho Capes United 2-0 mutambo wePremier Soccer League zvabva zvapa kuti chikwata cheHighlanders chinde pamusoro pegungano iri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.